vaEfrem Tombeni sachigaro wezinazo mumasvingo pamwe navachamunorwa dzingirai navatatenda muhova vaudza Studio 7 kuti vakavingwa nevasori vehurumende vakatyidzirwa vachinzi vanoitwa kafira mberi nekunyangariswa vakanzi vasasvike kuyunivhesiti kwagirajueta vamwe nekuti vainzi vakaronga kuratidzira pamberi pavamugabe vachivabvunza kuti mabasa haasi kuwanikwa sei zvavapedza zvidzidzo zvavo vasori vanonzi vaita vangaregi mutungamiri wenyika achinyadziswa sezvaakamboitwa nevamwe vatungamiriri vezinasco yunivhesiti yezimbabwe kuharare masvondo mashoma apfuura vamutombeni vakapedza zvidzidzo zveindustrial relations vati varwadziwa zvikuru vachitadza kuenda kunopemberera kupedza kwavo zvidzidzo nenyaya iyi
iyi zvinosurayisa zvikuru kuti makore ma4 uri pachikoro vasori vauya kwatiri vachida kuti imimi tiri kunzwa zvamuri kuda kuzivisa mukuru wenyika kumuudza kuti ikonomi sevemastudhenti haina kumira zvakanaka hatina mabasa tiri kugirajueta saka ivo vari kuti imi makaita izvozvo penyu papera saka izvi akutitadzisa kuti tichienda kugirajuetion tichiudza mutungamiri wemunyika tichimuratidza kuti aiwazve honai vamugabe vana vose ava vamagirajueta hatina mabasa tiri kuinda kupi ndozvoga zvatanga chida kuudza vamugabe saka izvi hazvizivi kuti zvingatoresa upenyu hwangu here ini zvaakundirwadza vabereki vangu zvose zvichavarwadzawo kuti ndakurambidzwa kuti inini ndinogirajueta nokuda kwemunhu wakonewa kutungamirira nyika nokuda kwemunhu uri kukonewa kupa vadzidzi mabasa
vadzingirai vanotiwo vari kushushikana zvikuru nenyaya iyi uye vari kugara mukutya sezvo vasori vakavaudza kuti vari kuvateverera pose pavanofamba kusvingana gungano regirajuetion rapera
zvinotirwadza zvikuru nekuti takachichidzirwa kunzi tisatombosvika chaipo panoitwa graduation nevasori vari kuda kutivhiringidza vachipromisa kuti vanogona kungotipfuudza kana kutinyangarisa kana tikange tasvika pagraduation iyoyi
vadzidzi vakawanda vari kunyunyuta kuti vari kupedza nguva yakawanda vachidzidza asi vozoshaya mabasa vazhinji vanoti vave kurarama nekutengesa zvinhu mumugwagwa vamwe havo vanoti vari kurwadziwa mwoyo nekuti vabereki vavo vatadza kuuya kuzovaona vachipeta zvidzidzo zvavo uye nekupuhwa kwavo chitambi chavo
zvinhu zvinorwadza zvikuru nekuti izvozvi patiriso magwaro tinogona kumashaya nekuti vari kuti tikasvikapo tinogona kunyangarisa iwani kana kunyima magwaro zvamuchose apo vabereki vedu vanga vakatotarisirwa kuzoridzawo mupururu nekufara vachifarira vana vavo vavakaendesawo kuchikoro nemari imwe yavaisafa tisingazivi kuti vaiwana kupi kana kuti vaigona kupiwa nani zvinhu zviri kutirwadza zvikuru
vanoona nezvekufambiswa kwemashoko kuGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi vadzidzi vapinda pachikoro ichi vanga vachigirajueta nhasi vapinda tsekende yekutsechwa zvakasimba nemapurisa pamwe nevasori pagedhe vachitariswa kuti havana zvinyorwa here zvekuratidzira hatina kukwanisa kutaura nevasori kana mapurisa nezvenyaya iyi ndakamirira Studio 7 kumasvingo tini Gandri Maramba.